Tumia kwanza risk kwa chukutanga ni ma taxes aka introduce on 2025 national budget yana affect the cost of production yaka affect kwa jineta utonogazira zvino waite pass on that cost na final consumers kama price anokwira saka I think ndo chikonzero chihombe cha contributor kukwira kwe inflation baso zvakare even ya head drought some of the wet period inenge iri first quarter takowa
tichitarisa nguva yekuomerwai kana kuti inonzi lean season pachirungu Dr. Chitambara inopera rini
January kusvika kuna March April pacharamba paine a lot of pressure on food pricing nechikonzero chekushomeka kwechikafu zvakakonzereswa nedrought sakungatii nayo saka I think ndo zvinhu zvatingati zviri zvanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in USD terms but also in ZIG terms.
Munoona mitengo ichitangawo kudzikira rini vachitambara?
Takadaka mitengo yechikafu notarisa kuti patinotanga kukohwa situation yachaimprova in terms of supply, agricultural production and supply. Yesaka zvinogona kubatsira kumoderata uye kukwira kwemitengo yezvinhu. Uye patarisira wegore rino kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta emotikari icharamba ichitiderere. Saka izvi zvinogona kutibatsirawo zvakare kuti mainflationary pressures edu anga achidererawo gore rino.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kana kuti zvamuri kutarisira kuti hurumende iite kuti mitengo yezvinhu isarambe ichiita chamuramba muri?
Tiri kutarisira kuti hurumende yakwanisa kupfuura mberi nedonzvo rekutaitain mandatory ne fiscal policy. Zvinogona kuita kuti mitengo yezvinhu inge ichiderera but also kuti ikonomi yedu inge ichikwira zvakanyanya. Of course vemabhizimusi isina maformal businesses ari kusangana nemachallenges akawanda
ende api
takadarisa nyaya yemataxes iyoyo tirikuona mabhizinesi akawanda achivhara isaa kumuretail sector then vamwe vari kuretrencha in other sectors of the economy saka the doing business environment it is very challenging. Zvinhu zvinofanira kunge zvichigadziriswa through nyaya dzesocial dialogue, nyaya dzesocial contract. Ipai takadarisa nyaya yematax emabhizinesi akawanda ari kusangana nenguva yakaoma nekuburikidza nematax rate edu akakurisa ari pamusorosoro uye zvakare stringent enforcement yemaregulations nemastate institutions iri kukanganisa vanoita zvemabhizinesi.